mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kurume 2020 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndiri tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhukadzi rinoudza paramende kuti rinoda kuona kuenzaniswa kwevanhukadzi nevanhurume kwete zveproportional representation zimbabwe inoyambirwa kuderedza tarisiro yayo yekukura kwepfumi gore rino iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc sangano rinomirira vanhukadzi nokurwira kodzero dzavo rewomen's academy for leadership and political excellence rinoti raendesa zvichemo zvaro kuparamende richiti rinoda kuona bumbiro remutemo richishandiswa uye zvesarudzo zvichipindudzwa nenzira inoita kuti vechidzimai vapihwe mukana wokukwanisawo kuti vaite zvematongero enyika vasingasarudzwe nokuti vanhukadzi mukuru wesangano iri muzvare Stabile Dewa vaudza studio 7 kuti zvimwe zvavanoda zviri mugwaro ravasvitsa kuparamende zvinosanganisa kugadziriswa nekukurumidza kwebumbiro remutemo kuti rishande pamwe chete nemitemo yemunyika zvikuru sei munyaya dzezvesarudzo vachiti sangano ravo rinoda kuti paramende idzike mutemo wekuti vanhukadzi vapihwe zvigaro zvakaenzana nezvevanhurume kuita 50-50 kwete zveproportional representation zviri kushandiswa iko zvino tabata muzvaredhewa kuti tinzwe zvizhinji
hurumende yedu musi wa31 December 2019 yakabudisa gwaro reproposed constitutional amendment bill number 2 iro riri kutaura maproposal ekuamenda constitution akawanda asi susu semadzimai tiri kunyanya kubatikana neclose number 12 iyo iri kuda kuextenda women's quota system yanga iri muconstitution iri kufanira kuexpire muna 2023 inotaura kuti panofanirwa kunge pane maseats extra 60 emadzimai muparliament ayo anodividwa pamapolitical parties zvichienderana nekuti nhamba yavawana ndeipi pamatotal votes cast so pakaiswa constitution muna 2013 provision iyi yaifanira kuexpire muna 2023 so isusu semadzimai hatisi kuzvitambira kuti vaextend the quota system iyi ne 10 more years
sei sangano renyu risisade proportional representation
nekuti as well pitakagara pasi tikaita research yekutarisa kuti iyi proportional representation yakanyatsoshanda here kusumudzira madzimai kuti akwanisa kunge achivopa pa same position nevarume vachisumudzirawo machallenges nemapositions ari kuaffecta madzimai mumaconstituencies matinogara and tikaona kuti haina kunyatsoshanda yakasangana nemachallenges akawanda one yakaabhuswa nemapolitical party leaders apo pavaingochinja list revanhu vari kuenda paproportional representation madiro vakaisa nhasi munhu wemangwana vobvisa and ranga rakutoshandiswa kuabhusa madzimai proportional representation iyi kuti kana usingawirirani kana kuti nefaction iyi unobviswa palist and mukatarisa madzimai akapinda muparliament nepr haana maconstituency development fund ekuti vanopuhwa sekupuhwa kunoita ava vari kuconstituency kuti vakwanise kudevelopa maareas avo and maconstituencies avanorepresenta akawandisa and panoitika conflict kana kuti makakatanwa pakati pavo nemasitting MPs because the moment yavanoda kupinda muconstituents masitting MPs anofunga kuti vauya kuzoda kukampena nekuvatorera mapositions izvi ndo zvimwe zvakawanda zvavakasangana nazvo as my challenges
sangano renyu riri kudei
Isusu as Women's Academy for Leadership and Political Excellence, our position tirikuti hapana nidi kuti titange kudambura dambura constitution yedu izvezvi through ma amendments aya ari kutaurwa. Iyo constitution yacho isati yatombotanga kuimplementwa. Isusu muna 2013 takafara patikapuwa section 1756 and 80 idzo dzinonyatso taura clearly kuti pachange pachipromotwa gender equality muZimbabwe. And isusu takatarisa izvezvi constitution. Tungo filot panguva ino tadi kumbopusha for the full implementation of the constitution through my alignment of my laws and promote gender equality muZimbabwe. And challenge ya tuku ita ni quota system jekuti irikungo benefita ma parliamentarians chete ma MPs. But mukatarisa pa ma statistics ariko ku council. Vakadzi variku occupy less than 200 ma wards out of the 1,958 wards dziri muZimbabwe, which is unacceptable. Tikatarisa zvakare mamwe mapositions ano electwa even at the community level kumamishoko, ma school development committees, ma health center committees, madzimai hako. Tikatarisa mucabinet izvezvi, we have about 30% representation of women in cabinet. It's not enough. Nekuti atidi kuramba tichiona discrimination pakati pevakadzi nevarume. So tirikuti ngatitarise constitution yedu katongo implementa as it is. Tikwaniso ku empower zeki through my alignment of my laws kuti I reject my list anobva kuma political parties ema candidates asiri ku reflect 50-50 gender representation.
Avo vanga vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhukadzi, Women's Academy for Leadership and Political Excellence, Mushare Stavile Dewa, vari parunare kuHarare ne Studio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Godfrey Kanyenze inoti zvakakosha kuti Zimbabwe ideredzewo tarisiro yayo yekukura kweupfumi gore rino kubva pazvikamu zviviri muzana nezviga zvinomwe kana kuti 2.7%, zvichitevera mashoko EIMF ekuti upfumi huchakwira zvishoma shoma nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 0.8%. IMF inoti Zimbabwe iri kumhanya yakananga divi risiri iro munyaya dzezveupfumi, asi hurumende inoti iri mugwara ichiti upfumi huchakwira nezvikamu zvitatu kubva muzana kana kuti 3%. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Kanyenze.
Mamiro akaita zvinhu ari kuratidza kuti 3% yakataurwa nehurumende iyi haingangonetse kuti tiisvike, nekuti pavanga vachitaura nezve 3% vanga vachitaura kuti vanga vachifungidzira kuti mvura ichakurumidza kunaya, vanga vachifungidzira kuti kuchave nekudyidzana nenyika dzekunze kwenyika, vanga vachifungidzira kuti nyaya yemagetsi ichange yagadziriswa, yaye mafuta ichange yagadziriswa, saka zvinhu zvinenge zvichifamba zvakanaka, upfumi hwenyika hunenge hwagadzikana. Iko zvino tinoziva kuti upfumi hwenyika hauna kugadzikana. Zvimwe zvakangoita manyama amire nerongo zvekuti mitetse yemafuta yareba zvachose, mafuta ari kutonetsa kuwana. Saka naizvozvo mukatarisa zvese izvi, hongu mvura yakazotanga kunaya. Asi pakazounaya mvura vanhu vanga vatotura mafema mapadza avo vachifunga kuti haa zvegore rino zvemwaka uno hapana chatichawana. Saka kugadzirira kwemwaka uno kwanga kuri pasi pasi chaizvo, zvichireva kuti kuti tigone kuita 3% pane basa, pane nyaya.
Totarisawo imwe nyaya iri kutaurwa naIMF yekuti Zimbabwe panyaya yemitemo yezvemabhizimisi inoramba ichichinja chinja kunge rwaivhi, nekudaro zvaakukanganisa zvinhu. Munoonawo sei nyaya?
Hamiro ezvinhu emabhizimisi haana kumira zvakanaka. Zvichinyatsoratidzwawo zvakare, mukaona hurumende yakushandisa maspecial instrument achiwanda. Gore rapera takaita maspecial instrument anopfuura 200 mugore rimwe chete. Maspecial instrument ayo anenge achigadzirisa zvinenge zvambotaurwa. Kana mukaona hurumende ikataura chinhu chinotozodzoka chogadziriswa, chigadziriswa zvakare kuti vanhu vayatsokubata kuti vari kuti kudii. Zvino tireva kuti vanhu havazogadzikani kana kuziva kuti ramangwana richange rakamira sei. Zvakare kana mukatarisa kudengenyika kwemisika ingave yemari dzekunze kwenyika, ndawe zvemari iri munyika inonzi money supply zvinoratidza kuti hurumende haina kunyatsokubata zvinhu zviri kunyatsokubata makuniro ezvinhu zvakaita semoney supply growth.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kana gavhuna weRBZ Dr. John Mangudla sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Asi tabata mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi.
Ipapo ziri kudaira kuti vaitaura vakanangana nestaff monitoring program. Staff monitoring program is an informal arrangement chinhu chisingazikani pamasongerwo World Bank kana IMF mashandiro avanoita nenyaya dzemari. Saka izvozvo vanhu vanogona kutaura zvavanoda anytime pasina kana any assessment yamboitwa kuti zviri kutaurwa izvi zvine umboo here kana kuti zvinhu zvakadzika kusvika paka. Saka izvozvo tinozogamuchira nokudawo kuti tinevarenkika senyika vanoda kuti vateechiita zvateechiita nemabhidhoko atechiita mazano atechiita kuti tiite kuti nyika yedu igadzikane ivo vanodawo kupinda nepavanopindanapo kutira kuti mainvestors vafungidzire kuti nyika yedu iri kuramba ichidzokera kumashure. But kutaura chokwadi zvakataurwa nevari kutaura ivo kuti IMF iri kuti Zimbabwe yaenda kusiriko hazvina kana umboo hazvina kana chinozvitsigira. Tatiri kutoona isu ndechekuti maeconomic fundamentals edu aakukwanisa kukontrola uwandu hwemari inoshanda munyika ndinzi money supply taakukwanisa kukontrola inflation kukura kwezvinhu taakukwanisa kuzviita izvozvo hurumende taakukwanisa kukontrola interest rate ekukweretesa vanhu mari kana vaya vanokwereta vakwanisa hurumende yakwanisa kuzadza kuti taakuita benchmark yedu yakati risk free rate yedu yakati. Saka izvozvo kuona senyika kugona tiri kugona chaizvo vanoreva vangareva zvavo vanoda kuti dzokere kumashure vangadaro asi isu tiri kuona kuti tiri kuenda mberi ende vanhu vedu tinotarisira kuti panguva yatiri kutarisa pamberi apo zvinhu zvedu zvinenge zvaakufamba zvakanaka.
Asi muri kufara here nekurwiswa kuri kuitwa uori?
Panyaya yeuori tinodayira kuti munhu wese anoziva kuti vamunangagwa ndo vakatanga pakambeni manifesto yavo kuti vachazorwisa uori. Saka kupinda kwavakaita vakabvisa vebhodhi rezac vakaita bhodhi itsva rinotungamirwa naamai matandamoro izvozvo zviri kuratidza zvoga kuti pane improvement nekuti bhodhi rekumashure ranga chikomerwa unzi nyaya dzadzisiri kufamba. Saka iko zvino zaki yatanayo vanhu vari kutongwa vanhu vari kubatwa iko zvino vataura kuti vakaidentifya mari zvosvika kuma 7 billion dzakatsvetwa kune dzimwe nyika nembavha dzavari kuda kuti dzidzokere munyika nemari idzodzo uye vane list nevanhu vanosvika kumazana revanhu vachasungwa munyika muno vakaita mhosva dzakasiyana siyana. Asi nyaya idzodzo dzoda kuti dziongororwe haisi nyaya yekungobata munhu nekuti munhu nemunhu ane kodzero yake.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa naure Herald rinoti munhu wechipiri muZimbabwe apinzwa muchipatara cheWilkins vakamirira ongororo yekuona kana aine chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Masvondo maviri apfuura, umwe mudzimai akaiswa muWilkins Hospital paakadzoka kuZimbabwe achibva kuChina akazoburitswa mushure mekuona kuti akange asina utachiona hwechirwere ichi. Daily News rine nyaya pamusoro pekurwisana pakati pemapurisa nevechidiki veMDC mushure mokunge mapurisa apinda zvechisimba mumba mava Job Sikala kuchitungwiza. Chronicle rinoti kanzuro yeguta reBulawayo yazivisa kuti ichavhara mvura padzimba dzeavo vasina kubhadhara mari dzavanofanira kudai vakabhadhara. Munyori weguta iri vaChristopher Dube vayambira vagari kuti mvura inenge ichivharwa kana munhu asina kubhadhara chikwereti kukanzuru. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira vateereri kuti vasashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
Magadiko Studio 7, inini ndaiko kutaurawo pamusoro pemusangano wakaitwa muBotswana. Ndone ndiri nhasi. Chinonyanya kundirwadza muBotswana munomu ndechekuti magarira akaita maZimbabwe ndimunomu haana kugara zvakanaka, hawapuwi mapepa ekugara zvakanaka. Ukatarisa kuti vanhu vangani vanodhipotwe pazuva kana kuti pasvondo, zvinhu zvinorwadza. Asi chinonyanya kutinetsa ndechekuti vatungamiriri vataanavo havachatarisi vanhu vakavaisa pachigaro, asi kuti vaakutofokasa. Munoona zvinhu zvachinja mukoma, nekuti ukatarisa iko zvino izvi vari kuchengetedze mhuka zvakanyanya kudarike vanhu. Ukatarisa mubhodha, like bhodha reRamakova namuya, muri kuretiwa vakadzi vakawandisa, muri kudhinywa vanhu vakawandisa, zvakawanda zvinhu zvinoitika. Zvinhu izvozvo zvichinge zvaitika, washoma vakadzi vanokwanisa kuenda pamberi kana kuti vachizviendesa pamapurisa kuti ndarepwa. Vanhu vakawanda vanobirwe mari, vanotorerwe mari mumabhodha muchiedza nekujamba, vanotadze kuzviripota zvinhu izvozvo. Saka chinhu chiri kunetsa ndechekuti upenyu hwemunhu hwakapuhwe mhuka, nekuti mhuka yaakuchengetedzwa kudarike munhu. Upenyu hwemhuka ndoo hwaakupuhwe wanhu. Ndatenda hangu zita ndinonzi Kamukataza, Kamukataza musi wejangwa.
Makadi vashamara vestudio 7 ndokwasaya matema nausenyika mamuri. Ndoita mazibaba adhuye ndiri kuno Johannesburg, South Africa. Ndangotaura hangu pamusoro pezanu PF yamunangagwa iyo. Please, zvinongotaridza pachena taya vamunanga vaga vakundikana vanhu vatambura, vanhu varinonga sosoine muromo, vanhu vari kutambura muZimbabwe, vanhu ndikutambura kuno tirinyika South Africa kuno. Saka ngavasiya munangagwa pachigaro, vakundikana vanhu vatambura veduwe. MDC pati inozikamwa yakarejestwa zviri pamutemo. Kusei vachishungurudza MDC? Inoshungurudzi kweiko? Why masupporters MDC achishungurudzwa? MDC inopati inozikamwa zviri pamutemo, yakarejestwa zviri pamutemo. Saka inofanira kutaridzira hakurambirwi pamunyika, kutaridza kuno pati yose inotenderwa kuti iratidzire kuvanosungirwi. Vanhu MDC vanoshungurudzwei? Ivo vacho vada unoti kunotaridzira kumba dzanatenda idichina nazobhusikala ivavo vacho ivavo ngavaende kumba kwamunangagwa nekwanaani mamisters vose vanotaridzira ikoko, kwete kuita kumamembers MDC vari kunotsvake ikoko. Ngavaende kuna munangagwa chaiko, vanotaridzira vari ikoko kuti munangagwa auraya nyika. Zani auraya nyika zvinozikamwa kana nemwana mudiki chaiye, tosvikepi tichitambura kudai.
Mashamaro Studio 7, maskera sei, ini ndinoitwa Siyabonga Clive Chuma, ndiri muno Eastern Cape, South Africa. Ndichidawo kutaura pamusoro penyaya yavamutuli Ncube wakaita yekuti vari kuda kubata mari ingangoita 2.5% pamacivil servants ichifanda mauto enyika yeZimbabwe. Chikonzero chaicho chinobatika kana kuti chingaoneka chiri kuitwa navamutuli Ncube pakubata dzimari kurutivi rwemacivil servants mamwe vachipa kumauto. Chingava chiri chei, mauto edu emuZimbabwe haana hondo, haana emergency yavakatarisana naye kuti varoda kuifanda. Kana iri nyaya yekuti mari iri kutambirwa haisi kukwanira munhu wese, konei vazosarudza iwo kuti mauto oga nemapurisa wawe ndivo vanhu vanopiwa mari? Hazvizoratidza here sekuti mauto nemapurisa vane simba uye vanovhoisa munyika? Zvingangova zvinokonzera kuti vatungamiri vavatye nokuvazeza vachivapamidzira mari. Ko vasinawo mavoices anonzikwa, vachazenge vachionekwawo sei? Hurumende yedu yeZimbabwe dai yanga yakwanisawo kuita serious. Chimiro chiripo iko zvino hachina kumira zvakanaka, nyika iri kutambudzika. Ndinotenda zvangu kwashamararo weStudio 7.
Makadi paStudio 7 apa. Makadini kwamuri ikoko? Aisi tiri nani, tiri kunozidu kuSouth Africa apa. Ndorohwa nehana stereki icho vamunanga kuvaitora mashoko kuti tine michina yechizvino zvino inobvepi? Isu vana vavo tiri kuno South Africa takadzidza zvikuru, but hatina mabasa nenyaya yemichina. Isiko iri kumba kwavo here kana kuti iri kupi? Hatisi kuhwisa kuti michina yacho naye vanotaura iri kumba kwavo here kana kuti iri kupi? No, vamunanga kungavati njire vurombo. Vakatipa mukana wekuenda kuchikora asi hatichagoni kumushandisa nenyaya yekuti havadi kuti pave nezvizvino zvino, hunge pavo nechinhu nomutungamiri wechizvino zvino ye unogona kuprovida zvinhu zvechizvino zvino. Noti vadhara apa, vadhara vari kutiuraya. makariya edu ose afa atina chatichakwanisa kuti ngaenda mberi nawona andinokumbirawo munangagwa satidero tiri vana vavo ndatenda hangu ndini zvangu kumedhe ndipano pasouth africa apa vamunangaga varege kutidai ma
ayo ange ari mashoko evateereri vestudio 7 asinei nechekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbovemeya veguta resouth bend mudunhu reindiana avo vange vachikwikwidzira mukana wokumiririra democratic party musarudzo dzemutungamiri wenyika dzegore rino vapete Buttigieg vazivisa kuti havachaenderera mberi nekukwikwidza mushure mekukundwa nevamwe vatatu musarudzo yakaitwa nezuro mudunhu resouth carolina. Muongorori weUnited Nations ari kushora zvikuru kudzvanyirirwa nekumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu muEritrea, kusanganisira kusasununguka kwavo munyaya dzezvechitendero. Mushure mekunyorerana chibvumirano neEthiopia, zvakange zvichifungidzirwa kuti Eritrea ichapindudza mabatiro ainoita vanhu, asi United Nations yawana kuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa, vanhu vari kusungwa zvenhando, vamwe vachitsakatika, pamwe chete nokubatwa chibharo kwevanhukadzi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dunhu reWashington State muno muAmerica razivisa nezvokufa kweumwe munhu nechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Murume afa uyu wave wechipiri kufa nechirwere ichi muAmerica. Pamusoro pezvo, vanhu vane chirwere ichi vari kuwanda zvishoma zvishoma muAmerica, izvo zvakonzera kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatsanangure patsva mashoko avakange vataura nezuro ekupinza zvematongerwo enyika munyaya iyi vachiti chirwere chemanyepo. Pari zvino, America yave nevanhu 94 vane chirwere ichi. Kuti tinzwe mamiriro aita zvinhu maererano necoronavirus muAmerica, tabata zvekare nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni.
Tingati nyaya yeCOVID-19 kana kuti coronavirus infections inenge iri kuramba ichitutsira uwandu hwayo, nekuti taakuziva kuti kune vanhu vakati wandei vari munzvimbo dzakasiyana siyana dzapararira muno muAmerica mastates ati wandei kutopfuura matanhatu ati aripota kuti kune vanhu vakaongororwa vakaonekwa kuti vane chirwere ichi, vane utachionawo. Uye zvakare tingade kuti vanhu vazive kuti munhu wekutanga muAmerican akafa akaripotwa neCDC kuti akafa nezuro kuSeattle, Washington. Anga ari panzvimbo inochengeterwa vanhu vanenge vachida kubatsirwa yainonzi assisted living care center. Saka izvozvo zvinotaura kuti vanhu vanoshanda ipapo nevamwe varwere vanogona kunge vakatapurirwawo urwere uhu. Asi chakanyanya kukosha pamushakabvuyu ndechekuti hapana umbowo hunorakidza kuti akamboenda kune nyika dzakurumbira chirwere ichi dzakasanganisira vana Iran, vana Italy, kana China, kana South Korea. Haana kuenda ikoko, uye hapana umbowo hwekuti iye pachake ane paakambosangana nevanhu vanga vachirwara nechirwere ichi.
Izvi zvamatsanangura zvinorevei, Dr. Guni?
Kureva kuti ndiye munhu wokutanga muno muAmerica ashaya kana kuti afa through community spread, kana kuti kuburikidza nekupararira kwechirwere ichi muno muAmerica zvisina vamwe vanhu vari kunze vari kuzikanwa kuti vauya nacho. Vazvisati zvaitika zvatakatizva kuti ngatine vanhu vana chete muno nguva yacho iyoyo vanga vachizikanwa kuti vakaongororwa vakaonekwa kuti vane chirwere ichi, asi havana vanga vasina humbo kuti vakambobuda kunze, kureva kuti besides vakabuya nacho vakachiwana kubva kune dzimwe nyika kunyanyanya kuChina. Pava nevanhu vaakufamba vachitapurira vamwe utachiona kwazhinji kacho ivo vasi kutoziva kuti vanacho mucommunity yeAmerica. Zvinova zvinhu zvaakutyisa zvino manje, kuti zvino hatizive kuti vanhu vane utachiona huvangani vari kutofamba izvozvi vachifamba vachitapurira utachionawo. Zvinova zvinhu zvinotyisa. Zvinovawo zvaakuda kuti pave neuchimbi-chimbi hwekuti America senyika ive yakagadzirira kuti pakaita uwandu hwevanhu hwakati wandei vari kurwara vakwanise kutsvagirwa pekugara pavanenge vachirapirwa vari.
Iyo America sokuona kwenyu yakagadzirira here kuti irwisane nechirwere ichi?
Kutaura chokwadi, America haina gadziriro yakakwana. Iye zvine zvaakutanga kuti pava nemari yakaiswa parutivi yokubatsira kugadzirira kuti kana chirwere chikatanga kuparira zvachaakuita ichi, mastates ese kana zvinharaunda dzese dzikwanise chokutanga kudiagnosa, kureva kuti dzikwanise kushandisa mishina yokuongorora kuona kuti vanhu havane chirwere here. Gadziriro yeAmerica haina kunyatsokwana. Kana tichicherechedza nekutyisa kuri kuita chirwere ichi nemafararira achiri kuita, uye tichiongororawo tichiona dzimwe nyika dzakaita sana Britain nedzimwe nyika dzakabudirira dzinenge dzakagadzirira kupfuura isusu.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Frank Guni vachitaura vari parunhare vari muno muAmerica neStudio 7. Saya chipanga mafuranjere sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa musoro yenhau dzedu zvekare. Rimwe sangaro rinorwira kodzero dzevanhukadzi rinoudza paramende kuti rinoda kuona kuenzaniswa kwevanhukadzi nevanhurume 50-50, kwete proportional representation. Zimbabwe inoyambirwa kuderedza tarisiro yayo yekukura kweupfumi gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi, apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku